Nani? Chichi mwishiri nani? Sepende, wacho wati wapende. Kufkaf. Lighters. Lighters. Lighters in the air. Chambuki raku chechi. Nasi titori mwaka msinago. Handis kumbo filabo. Daitongo funga ndriku siyaso. Ameno nondi sika unge inaso. Akwase kuno chora mfaro wanao. Achansa makaro hawa nao. Neguda kwe griti ne mkao. Bawute kuti flag ye polisi ya sende flag ye zinyao. Apa mwe pacho amchore leo simbala ninaro. Amunga chandi se makaro. Apa mwe cheche nye kwa pisa ofisi ya munayo. No one is above the law. Zvitire vakuti ukafamba so. I see what I saw. I see what I saw. I really see it in my dream. Ndakazvona zvicho uya kuti I see what I saw. Them don't know. Them don't know. Zvicho kwadi ndotoshanda unge miracle. Apa vandiona kunge oracle. I see what I saw, Benito. Report you saw. Ndakazviona mudream. I really see what I saw, Benito. Them don't know. Them don't know. Ndakazviona before you know, one pro. Kuti yesa pera idrodro. Chamugira kuchechi kusinago. Kune vakadanza kozero semkana. Mukana sekozero. Vakutaura mosha senyaya. Makutaura nyaya kase mosha. Bati chinuwani chakagosha. Polisi atinga peze osha. Chakubolonja iwo vakatosha. Iko zvino talonja. Chatumfa fofa fofa. Ameno vakaramba kaofa. Ofisa endai munofa. Aiwa, chitire kuti mucharikana. Mabewo nemapanga muri pasofa. Nekuti makushandisa kozero semukana. Mukana sekozero. Makusimbisa chimero. Makazvarwa makadero. Chimero chenyu chinodzingira chikero. Mumasero. Avarira mumasero mune smero. Mujengwe kuzenge. Kuzenge sika penge penge lenge. Kuzenge polisi tisingari venge. Bati chwafa mari. Mari atino vapa. Vano zongo toti haitenge. Saka mari mutichenge. Mutichenge tene kuti vangativerenge. Kana gati senga. Vaisa vama zino kuti vati senge senge. Pati my feelings, trima rasa takanaka. Hati machengete, hati kwerete. Kwenye toti chai mfenefete. Musade kutoti sika sema pete. Ndazviona kuti chimero chenyu makati trena. Ende hamunete. Saka chimira inindime chitete. Ndaudza sister chipo la tete. Vaudza kuti madinga eche polisi matete. Polisi. Pampacho tenge ticho shanda nezia. Kwa imbibi wose musika swete. Makambiro vuna mari zedu chete. Mauze guti kwese kwese. Manje manje tika kubatayu. Chenjira icha kujite zese zese. Ameno kuti kunze. Kucha uya wondo yere. Ameno kuti kucha uya wondo. Kana kuti kucha uya buchato. Chofadiro akubanyira mubako. Them don't know. Mr. Officer, you dead and you don't know. I see what I saw. I saw this picture before in my dreams. I see what I saw. Oh, but I don't think I'll get in a soul. Ndaishanda unge mirako. Ndairamba kunomiswa nzono mirapo. Ndamirapo. Polisi the FBI lika na kuti Interpol. Ma presa ka Interpol. Uona kwanise notora mfaro anao. Nyangwe waka chansa, makaro avai nao. Waka piu saofisi avanayo. Wawuse kuti, the police. Dem don't know.